nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikunguru 22 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
ZANU PF ichanosenzisa the military to go and register vanhu ende kana kubvisa vamwe vanhu zvavakaita pa 2018. Tiri kuzviziva zvese izvozvo and we continue to hammer the point yekuti unless they can assure the nation kuti that won't happen, then hapana confidence in ZEC.
Vatsvangirai vanoti havachina chivimbo nemashandiro ari kuita ZEC.
Tichitarisa mutengo unoratidza iwo kuti uri kudzika kubva panguva iyaiya yatabva iyi yekunyanya kushayisisa kubva $8.50 ndiya ndingati ndo mutengo webhagedhi re 20 liters riyariya rinowanzoshandiswa kupima chibage.
Mutengo wechibage unonzi wave kuderera kune dzimwe nzvimbo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti nyaya yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kwemauto iri kukanganisa zvikuru mashandiro esangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZEC amai Rita Makarau kuti tinzwe pfungwa dzavo panyaya iyi, asi tabata vatsvangirai kuti tinzwe zvizere.
Problem yatinayo hapa inyaya yetechnical. Zvichireva izvo kuti vanhu vacharegistwa sei neBVR. Pane transparency here kana kuti accountability yekuti zvinhu zvacho zvinenge zvakabatwa nani. Kouya nyaya yeseva, and we know kuti the reason zvisingaiti izvozvo is because maseva aya anochengetedzwa nemamiritari. That's why even pavakapa Luxstone vakapa kuti ite maBVR, but iri kuramba kuti ivape kuti vatenge seva vega sei Luxstone. So tine dambudziko iroro rokuti zvichazofamba sei, nokuti chiri kudiwa apa ndechokuti ZANU PF ichanosenzisa the military to go and register vanhu ende kana kubvisa vamwe vanhu zvavakaita pa 2018. Tiri kuzviziva zvese izvozvo and we continue to hammer the point yekuti unless they can assure the nation kuti that won't happen, then hapana confidence in ZEC.
Saka imi muri kutaurawo here nevamwe vekusadhaki uko nekuna na AU nemamiriro akaita zvinhu?
Kwese kwese tiri kuvaudza nyaya iri pano kuti tiri kusangana ne 2018. Vamugabe neZANU PF havasina sapoti yavanhu, chavakungotemba kubira. But isusu manje tiri kuti yes, vanogona kubira, asi rwendo runo chidyamato vakazodzipwa neganda remhuru, handimaoni, because toda kuti tomeka sure kuti zvese izvozvo pane transparency and accountability.
Tichitarisawo nyaya yekutsvaga rutsigiro, imi muri kuitawo sei sebato reMDC kuti muone kuti vanhu vakwanisa kuenda kunovhota? Nekuti ndo pane rimwe dambudziko rekuti vanhu vakawanda zvikuru vechidiki vanenge vasiri kutoenda kunovhota kwacho.
Ya, tiri kuzviziva kune machallenges aripo, but tiri kudhira nawo. Tiri kudhira nenyaya yekuti kumaruva uku vanhu havasi kuchidzirwa here. Tiri kudhira nekuti mumadhorobha uku taingiriza vhoti here yevanhu vanoenda kunoregista. Tiri kudhira nenyaya yekuti mayouth kuwana here chikonzero chokuti vaende vanoregista. Zvese izvozvo tiri kuita. Musi weSunday ndinee ndiine chitungwizi. So tiri kuita maprograms edu ari kuenda right to the grassroots kumacommunities. Tiri kuita manetworks around the country.
Mutungamiri webato reMDCT vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare. Makateerera kunepenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Chipanga mazano che Human Rights Watch kuchamembe ku Africa vadewa mavinga vanoti vakaita musangano ne SADC kuti ise zisorayo pa Zimbabwe kuti munyika muitwe sarudzo dzakasununguka uye dzisina mutauro. Mukuzeya nyaya iyi tabata vadewa mavinga kuti tinzwe zvizhinji.
Pakati pemwedzi waJune takatomboita musangano kuBotswana kuGaborone kumuzinda weSADC taura nemutungamiri wevashandi veSADC zvare amai Dr. Stegumina Tex tichivaturirawo kukosha kwekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kwekuremekedzwa kwekuti kusava nemhirizhonga zvakarewo kuti tichirangarira zvakamboitika kuZimbabwe mugore ra2008 zvakakosha kuti ziso rehutungamiri weSADC ringe riri paZimbabwe kwete panguva yesarudzo chete asi panguva yekugadzirira sarudzo vachiongorora kuti nyaya dzemhirizhonga dzinofamba sei zvakarewo kuti mapurisa vanoita basa ravo nemazvo here uye zvesangano resarudzo reZEC riri kugona here kuita basa risina kwarakarerekera. Zvese izvi takavaturira tinoramba tichivayeuchidza tichivakumbirisa kuti varambe vachiongorora.
Vati vakupindura here panyaya dzenyudzi?
Hongu, asi chandinoda kuti nditaure ndechekuti ihurukuro dzinoramba dzichienda. Chekutanga ndechekuti hurukuro dzatakaita navo mumwedzi waJune vakagamuchira chicharamba chichidzokera kwavari nekuti hazviperi zvinoitika zvinoramba zvichimuka zvakarewo kusvika sarudzo dzaitwa tinenge tichingoti ngavaramba vachiona chikamu nechikamu chegadziriro nyanyei kuZimbabwe. Patakataura navo vakatitaurawo kuti vakavandudza anonzi maprinciples and guidelines on the conduct of democratic elections kwava nematsva akabuda muna 2015. Saka tikukurudzirawo vemapato anotonga neanopikisa munyika dzakasiyana nyanyei neZimbabwe kuti vaongororewo zvakavandudzwa neSADC kuti zvinofamba sei pari zvino zvamira sei.
Chipanga mazano che Human Rights Watch kuchamembe kuAfrica vadewa mavinga vari patunare muJohannesburg, South Africa. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nasi tine hurukuro nenyanzvi munyadzi zveupfumi vaCalvin Mudzingiri avanodzidzisa paUniversity of Free State kuSouth Africa. Vamudzingiri vari kuZimbabwe pari zvino kwavari kushanya. Tavabvunza kuti dambudziko remari rakamira sei semaonero avari kuzviita.
Pamusika watingati pano vanotengesa mari mumarodzi pakuradza mukaha kana kuti tingati geti rinoratidza kuti there is a misalignment in the chain kuti vanoratidza kuti bondi noti raakudzeka richishaya simba nokuti kana une $100 unogona kupuwa 106 bondi noti asi kana ukaenda kunotenga mushopo zvinotenga zvakafanana asi ivo vari pamusika vanoti kanzi maus dollar ane yatingati high demand nenyaya yekuti vanhu vakawanda vanoda kuimporta vanenge vakabata mabond coins vari kubvuma kuti vatenge us dollar nemari yakati wandei kudarika ye1-to-1 saka izvozvo zvinotaridza kuti nokuenda kwenguva gepi rero richaramba richikura vanhu vanotengesa zvinhu mumashopu vachamanikidzwa kuti vatengese zvinhu nemapuraisi akasiyana saka naizvozvo zvinogona kukonzeresa kuti pave negrowth in inflation kupera kwemitengo yezvinhu.
Ko zvii zvamuri kuonawo panze pemabhanga muZimbabwe?
Panze pamabhanga mitsetsa yeche iripo yakakura zvechaizvo ende zvinhu zvinopisa tichiti zvinhu zvandogara kutaura kuti inguva zhinji iri kurasa nevanhu vaya vanenge vachifanga kunge vachishanda yavanopedza vakamirira vachitsvaka mari dzavo.
Asi tambonzwa gavhuna weRBZ vamangudya vachiti vanoda kuwedzeraiwo mari yemabond notes vari kutsvaga chipwe chikwereti kunze uko kubva kuAfri Exim Bank ingadarike mari inosvika iyo mamiriyoni mazana maviri kana kuti 200 million. Zvingabatsira here kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemari?
Tikatarisa pavakambotsvaka 200 miliyoni yakapfuura hazvina kupedza dambudziko. Kuona kwangu nemakura kana makiyo zvinogona kudzikira hazvo makiyo asi zvinogona kupedza dambudziko nekuti kuona kwangu ndinoona kuti vanoda mari yakati kurei kuti itenderere munyika yatingati money in circulation inogona kuva iri begi neforeign currency kuti ive ine uremu hwakanaka. Saka naizvozvo ndoratidza kuti dai vangu vakwanisa kuwana figa yakati kurei zvaigona kubatsira nyika asi balevu ya wanita 200 milioni yonazo kuti chino kuna kusachinja current situation ilipo at the moment although chino kuna kuimprove hasho azikati kuti zvibatsire kuti zvipedze dambudziko racho
tichitarisa iro dambudziko remari ringakanganisa sei vanhu vanenge vachida kutangawo mabhizimisi muzimbabwe
mari ndiyo huru chaizvo pakuti utange business nekuti mari ndinoita kuti kuchinjira kwanoita magoods nemaservices zvive nyore saka kana mari isipo kana mari isinepo zvinoita kuti vatengi nona muzvina business vaomezvo chaizvo nenyaya yekuti havagone kuti zvinhu zvavanenge vachitengesa zviwane zvibhadharwa ipapo uye vanhu vanotenga vavo vazvitenge ipapo dambudziko guru ripo ndiro kuti masalaries kana kuti maincomes evanhu in general akadzikira zvisingaiti saka naizvo kana maincomes evanhu akadzikira zvinoreza kuti vanhu vanokwanisa kutenga zvinhu zvinenge zvichigadzirwa vanogonana kunge vari vashomo zvobva zvaita kuti vanoita mabhizinesi avo vasakwanisa kutengesa zvakawanda zvinoita kuti mabhizinesi avo akure nekukasika naizvo zvinogona zvinoafekita muchibimbu growth yenyika yose nekuti mabhizinesi akanga asinga kuri zvekukasika zvinova kuti nenyikawo growth yavo inenge ichikura zvishomo zvinoita kuti nyika isare mashure dzekubudirira
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vacalvin mudzingiri vari parunare muHarare chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro nemukuru wesangano rinopa rubatsiro munyika reOxfam vamachinda marongwe avanoti zvinhu munyaya dzechikafu zvinenge zvave nani ngatinzwei hurukuro yataita navo
tinoona vanhu vachiri pakati pokunetseka zvavo mukuwana asi tichitarisa mutengo unoratidza iwo kuti uri kudzika kubva panguva iyaiya yatabva iyi yekunyanya kushaishisa kubva pa$8.50 ndiya ndingati ndo mutengo webhagedhi re20 liters riyariya rinowanzoshandiswa kupima chibage kana tichititi 20 kg dzechibage wadzika iwo kuenda pa$6.75 ndo zvatiri kuona matiri kushanda tiri isu tichishanda nevanhu vemumaruwa asi kuti titi munhu wese ave nechechiuviri hatingadaro vamwe vanowanikawo vachishaya asi tinoona gohora riri nani chaizvo kudarika mugore rapera iri
ko tichitarisawo nyaya yezvipfuyo zvevanhu zvizhinji kazvanga zvambofa nekushaya mvura zvamira sei
tingati zvimwe zvanga zvafa hazvo panguva iyo asi kanenyaya dzokuti mukatarisa munyika mvura yakanaya kwese zvayo zvakanaka tingati yakanaya zvekutoti mvura yezvifuwo inowanikwa asi tiri kunetsa ndechekuti chero zvifuwo hazvo zvichirarama kune kwakaita mafloods tingati sekugwe kwesinotugu nekumberengwako ndo kune dambudziko rokuti gohwo racho harina kuzobudawo zvakanaka asi zvifuwo kana zviripo zvakararama zvinorarama nekuti mvura iripo gore rino
tombotarisawo nyaya yemadiridziro kana tingati magadheni aya zviri kufambawo sei kuti vanhu vaone zvokudya
magadheni manakira zvakaita ndekuti nekunyaya dzekuti mvura yakanaisisa kudarikidza zvayaita makore apfuuraya mvura yemagadheni inowanikwa iriko munzvimbo dzakawanda zvekutoti matinoshandira tiri kuona kuti vanhu vatotanga kushanda nemumagadheni avo saka zvinhu zvino zvinobatsira kuti mvura atleast haina kuzoshayika zvinosiyana nemakore kuti pakaita El Nino apa maitoona kuti chero magadheni acho hapana pokutangira saka maenda kuna nachimanimani uku unoona vanhu vachinyuridzikana vachimanyawo magadheni avo nekuti mvura iri kuwanika chingangova chichinetsa ndechekuti iyo mari yekuti vakwanise manje kuchitanga kuita basi mumagadheni imomo ndoingangova ichinetsa iyezvo nyaya dzatakaona dzinonyanya kunetsa inyaya yefiltation tichiona kuti kazhinji kacho nenyaya dzekusaziva machengetero atinofanira kuita kuti mvura isaite ichizara mumadhamu kana mumawez matotora mvura ndo mimwe nyaya dzatiri kuedza kugadzirisa seekusfam tichibatsira varimi kuti vazive kuti vangachengetedze sei madhamu avo kuti asazare madhaka saka ndo pane nyaya ipapo zodzingwa munati nyaya dzemadhaka nenyaya dzekuti mvura yakanaya yakanyanyisa kune kumwe kwaunoona kuti nyangwe mvura iriko inokumidza kuzopera nenyaya dzekuti mune yavanoti pachirungu siltation asi muchitarisa kunyaya kuchengetedzwa madhamu zvakanaka mvura iriko vanhu vari kukwanisa kuita magadheni avo
mukuru wesangano rinopa rubatsiro munyika reOxfam vamachinda marongwe vari parunare muHarare Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Chingamiza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe musikana wechidiki anga ari patimu Zimbabwe imo muno muWashington, apo pange pane chikwata chevechidiki vakabva kuZimbabwe kumakwikwi First Global Robotics Challenge 2017 anga ari kuitirwa imo muno muWashington. Tinokuchingamidzai nemufaro, tisaurewo kuti nzimi ani uyezve kuti zvamamakafambira mamakafambira chii.
Ini ndetwa Tariso Sandrums waka ndibva Parare High School Zimbabwe. Ndakauya kuno kuAmerica ndakamerera Zimbabwe patimu yerobotics. Taka compete against 163 countries tikaita number 29. Kuya kwandakaita kunoko zvinhu zvakandibatira zvikuru because sometimes ndaimbochema because ndiri nherera ndaimbochema pandaiona vamwe vana baba vana mai vachifarira vana vavo, but ndakazozviona ndega kuti kuva nherera yange isiri mhosva, but ndofanira kuti ndiriche magoals angu nyangwe ndiri nherera. Saka zvinhu zvakandikurudzira kuti ndiite robotics. Saka kuita robotics kwandakaita ndozvakandisvisa pano pandiri nhasi. Kunoku ndadzidza kuti zvoni uri musikana haufani kuti ichi ndechevakomana ichi ndechevasikana. Unofanira kudzidza zvinhu zvese, zvinhu zvese hapana zvinonzi izvi ndezvevasikana izvi ndezvevakomana, munhu wese unofanira kuita zvinhu zvakafanana. And being an orphan doesn't stop you from reaching your goals.
Zvii zvaungadzidzisawo vamwe vasikana vechidiki vakateerera pari zvino?
Vasikana vari kuteerera pari zvino ndinoti zvoni musikanzwa ngative gei. Zvevakomana zvimotombosiya mombotanga madzidza, vakomana hambotiza, vakomana vazhinji munyika sereki, saka motombosiyana nazvo and then moita zvechikoro. Ticha vangu veaccounts vagara vachindudza kuti zvoni musikana une hembe 3 chete dzaunofanira kupfeka, hembe 3 dzaunofanira kupfeka, ischool uniform yako, graduation gown newedding gown rako. Ukana darika 1 hembe ipapapa wozoti hausi musikana akakwana.
Tipewo nhoroondo yeupenyu hwako semusikana wechidiki.
Inini pana ndine mwedzi 5 baba vangu vakafa nekuda kuti vangu vaine malaria and then ndakusvitsa 6 years mama vangu vakashaya, so ndakatanga kugara nabamunini vangu kukura navo and then vandazombonogara kumusha kwamutare and then ndaa grade 7 pandadzokera kuHarare kunogara kuHarare. Ndo pandaita grade 7 yangu, ndo pandapasa grade 7 yangu, izvi pandatanga form 1 yangu paHarare High School. Izvezvo zvinhu ndiri form 4 ndikunyora gore rino muna November.
Ukatarisa iwe zvauri kusangana nazvo muupenyu, ungati chii chakakupa kuti ushingirire kuti uzowanikwa iwe uri mumakwikwi iwaya erobotics?
Chakanyanya kundi motivate sereke muupenyu hwangu inye kuti baba wangu akafane malaria after varwara for 1 week. Saka ndoda kuedzawo kuti ndikwanise kubatsira vamwe vana kuti vasatorerwo vabereki vavo sezvandakaitirwa inini.
Tinoona uri kugara paHarare High School Mumbare, unoona remangwana rako rakamira sei?
Inini chinhu 1 chandakadzidziswa uye nemamentors angu like Mrs. Mari vakanditi kugara mugeto hazvinabasa nekuti chii, zvinyatsozvibuditsa pachena usatombonyare kuti unogara mugeto. Tine vamwe vasikana vane vanogara kumadhodho asi ndinototaura navo nyangwe inini ndichigara Mumbare. Saka zvinhu zvinongondikurudzira and ndinoona ramangwana rangu rakajeka because I have passion yezvandiri kuita nezvandiri kuita zvacho ndinozvifarira. Saka ramangwana rangu rakajeka zvisingaiti.
Rutsigiro rwupirwa uri kutsvaga pari zvino?
Inini ndiri kubatsirwa nemari yeschool fees. Hakusi kuti zvoni vana bamunini vangu vandogara navo havagoni kundibhadharira, asi ivo vanewo vana vavo nechida kuvarerutsirawo uye ndoda kuita malessons kuchikoro. Sometimes ndinomboputa nchivharwa nemets, saka ndoda kuita malessons kuti ndikwanise kuita zvakanaka magrades angu. Vanokwanisa kukondakta Miss Mari ndogara paHarare, saka vanokwanisa kuudza Miss Mari and then Miss Mari vanondiutaurira zvese.
Mhuri yababa mudiki yakakura sei?
Bamunini vangu vandogara navo vane vana 3, umwe wekutanga first born anonzi Anesu iform 4, wechitu anonzi Trish igrade 4 ane 8 years and then wechitiri wacho anonzi Anotida ane 4 years.
Ungati wawana uchibatwa sei imo muno muAmerica pawashanya?
MuAmerica muno ndabatwa zvakanaka kunyanya nemadzimai ayo yakunozoti kurudzira isu vechidiki vaya vatitambira zvakanaka. Ii ndonzwa kufara chaizvo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda Tariro Mazwaka kunge wanga uinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu mukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda zvikuru Mavelasa iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi mchirongwa chedu tine hurukuro nemurwiri wekodzero dzevano Dr. Patson Dzamara avo vakawani kwa vaine mhosva yekuvhutira mapurisa mboma pamwe nenguvani uye kutadzisa kufambiswa kwemitemo yatingati obstruction of justice vakatongerwa kugara mujeri kwegore rimwe chete kana kuti voshanda vachitsvaira nekuchenesa nzvimbo yeHarare Magistrates Court. Tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7 Dr. Dzamara.
Ndokutendai nenguva yamatipa yekuti titaurirane.
Dr. Dzamara, mazuva apera aya vana vakawenda veZimbabwe vakangozoshamisika vachinzwa kuti Dr. Dzamara wawanikwa vaine mhosva yekubira mupurisa tsvimbo yake uye kuvhiringidza mafambisirwo emutemo. Mungatiudza nhoroondo yakasvitsa panyaya iyoyi?
Mukatarisa muhistori yemutemo muno muZimbabwe kuri kuti chero zvakaitika tomboti zvakaitika kazhinji kacho kana kuti pese pazvakaitika zvinhu zvakada kudaro vanhu vanongopiwa mutongo kuti vabhadhara faini. Asi izvozvo takatongerwa mutongo wekuti tipine mujeri gore rimwe chete 12 months kana kuti toita community service 350 hours nova idzo 2 months munachishanda kubva na 8 kusvika 4. Zvinova zvinhu zvakatyamadza vazhinji, zvinova zvinhu zvakatikatyamadza izvinhu isusu. Asi nekuzivawo kwedu kuti isusu hainyaya yekuti tine mhosva yatakaita, asi inyaya yekuti tiri kumira tichiti hurumende yavamugabe iri kutadza basa. Tiri kumira tichiti hurumende yavamugabe kaidzose itaidza mara wavakatora. Tiri kumira tichiti hurumende yavamugabe kairege huori. Tiri kumira tichiti hurumende yavamugabe kairege utsimi kuvana veZimbabwe. Izvozvo ndozvatakabatsirwa.
Saka muri kupikisa here mutongo wamakapiwa uyu kana kuti muchangoshanda maawa iwayo?
Takatanga kushanda ndikati ndakashanda mazuva angakwani kuita 8. Asi takakwanisa kunge tichiaplya kucourt kuti tinge tichimira community service nendaa yekuti takaapila kuhigh court. Takatutumwara kuhigh court tichiti mutongo uyu waiitwa nedare remagistrate hauna kuitwa zvakanaka. Saka nyaya yakuhigh court. Saka takamirira kuti nyaya izotongwe kuhigh court. Isusu hatichaenderere mberi tichiita community service. Saka nyaya yazotongwa kuhigh court kwacho.
Saka munotarisira kuti inonzwikwa riini kudare pamusoro?
Nyaya iyi haizi agent, haina kupinda iri agent. Saka inotogona kutora mwedzi mizhinji kana makore chaiwo isati yanzwiwa kuhigh court. Asi tiri kungotifadzawo nekuti hatisi kuenderera mberi nei nekuita basa recommunity service ratakatemerwa. Nekuti zvinhuwo zvazvakwe tichazowo kana kushandawo mabasa edu nechiitawo zvine zvino. Zuva rega rega kubva na8 kusvika na4 tainge tichiita community service.
Asi muri kutarisira here kuzoramba muchienderera mberi nezvakaita kuti musvike pakusungwa izvi kuratidzira nezvimwe zvakadaro?
Ndaitaure ndichiti hanzi kana munhu wadenha mangwiro otokwina akanga nyima avechi avengarara. Sakani nekunzwisisa ikoko nekuziva kwedu kuti takadenha mangwiro tinotokwina. Hongu zvinhu zvinooma, hongu zvinhu zvinogona kuenda nepai sezvakange zvaitika patakakwava. Asi isusu ticharamba tamira pachinhu chakanaka nendaa yekuti hazvise zvakaitika muupenyu huno kuti tirambe takanyarara vamugabe nehurumende yavo vachimbunyikidza vana veZimbabwe. Hazvise zvakaitika kuti isu tirambe takanyarara vamugabe vasina kutitaurira kuti taidza mara akaendesi. Azvipo zvakaitika kuti isusu tirambe takanyarara vachiita huori vachiita utsinye. Isusu tinobvuma chero kufira kodzero dzedu. So isusu sechitiki tiri kuti nguvawo yakwana yekuti timire pamukaha, nguva yakwana yekuti isusu tirwirewo kodzero dzedu. Tinoramba tichiroera bhora mberi kusvika ragohwa, ende richagohwa chete rimweni ramazuva.
Aiwa, tinotenda zvikuru vadzamara nekuwana nguva yekutaura nesu.
Tinotenda baba.
Manga makateerera kuhurukuro yataita naDr. Patterson Dzamara muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga nekutipa chirongwa upenyu hwedu. Asi tisati tavhara chirongwa chedu, regai timbonzwa mumhanzi weZim Dancehall kubva kuna Killer T mukomana wepambara apa.
Kana wakatongozvarwa nekiri rako iroro, tichongofamba nekiri rako. Kunyange unyifaisa mandiri yako iyayo, tichongofaisa nekiri rako. Nekuti takangodaro, takazvarwa takangodaro, hatirege kuita munhu wegeto. Takangodaro, takazvarwa takangodaro, hatirege kuita munhu wegeto. Tinodzirova ngoma kunyangwe tiri dzapapeni, pavanorara nasika isusu tinorara nacheni. Pavanotsvagwa kumba isusu hatirare padeni, pavanofamba nepfuti isusu tinofamba naJesu. Takangodaro, takazvarwa takangodaro, hatiregeri kuita munhu wegeto. Takangodaro, takazvarwa takangodaro, hatiregeri kuita munhu wegeto. Regeto rangu dai rai, magezo yuti dai rai. Hachipe takasia kwedu kwatinoziva, hachinongo mira mira hachichito daisira. Takangodaro, takazvarwa takangodaro, hatiregeri kuita munhu wegeto. Takangodaro, takazvarwa takangodaro, hatiregeri kuita munhu wegeto. Tinodzirova ngoma kunyangwe tiri dzapapeni, pavanorara nasika isusu tinorara nacheni. Pavanotsvagwa kumba isusu hatirare padeni, pavanofamba nepfuti isusu tinofamba naJesu. Takangodaro, takazvarwa takangodaro, hatiregeri kuita munhu wegeto. Takangodaro, takazvarwa takangodaro, hatiregeri kuita munhu wegeto. Regeto rangu dai rai, magezo yuti dai rai. Hachipe takasiya kwedu kwatinoziva, hachinongo mira mira hachichito daisira. Takangodaro, takazvarwa takangodaro, hatiregeri.
Nako kambo takangodaro kubva kuna Killer T kamusambo keZim Dancehall. Killer T anokwenya magitare ari mumusha wevazhinji weMbare. Aiwa amawadiwa, sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti havana chivimbo nesangano riri kuita zvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission, sezvo vachiti mune kupindira kwakanyanya kwevemauto. Mutengo wechibage unonzi wave kuderera kune dzimwe nzvimbo munyika nekuda kwegoho rakanaka. Tabva tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoemba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com uye musakanganwawo kuenda pa Facebook yedu ye VOA Shona. Anokuonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyamina Chris Gande munhau dzeIsindebele.